Komiti iyi yange ichifanira kunzwa kubva kune vaimbove makomishina eZimbabwe Media Commission pamusoro pebhiri reZimbabwe Media Commission iro ravi kutozewa neparamende. Sachigaro vekomiti iyi vaPrince Dweko Sivanda veMDC vaudza Studio 7 kuti nhengo dzekomiti yavo kubva kuZANU PF dzaramba kuti vatungamire musangano pamwe nekuti musangano wacho uenderere mberi.
Ndaedza kuvaudza kuti tinoti nevanhu vatashedza vatofanira tisangane navo sekomiti, but vativo havana komiti pana musangano unoitika, saka nekuda kwaizvozvo ndazobva ndati nemusangano ngaubva wamira.
Vasivanda vati mangwana chaiwo vange vachifanira kuita musangano neve Media Institute of Southern Africa Zimbabwe pamusoro pekuvandudzwa kwemitemo yezvekufambiswa kwemashoko, asi musangano uyu hauchaenderera mberi.
Next week we are supposed to look at community radio station policies muswa 3 nezakras, ndatokansela futi musangano wacho iwoyo, saka ndichamirira kusvikira utungamiriri wepaliamende waratidza kuti no mutemo wakutedzewa muparliament.
Imwe nhengo yekomiti kubva kuZANU PF vawebista Shamu vati nyaya yakonzera kuti musangano usaendere mberi inyaya yekuti nhengo dzeMDC hadzitambire utungamiriri hwavamunangagwa.
So ndozvatiri kuti kana zvakadaro iwe uri weMDC uchiti handive ndinobvuma kuti vamunangagwa ndivo president venyika ino, ko unogona uya wozoita chigaro muchirongwa chiri pasi pehurumende yavamunangagwa, chiri pasi peparamende iri munyika inotongwa navamunangagwa? Zvoti vakakutika zvinenge zvave kusawirirana.
Imwe nhengo yekomiti varegai tsunga veMDC vati makakatano aya ave kukanganisa basa reparamende uye nyaya iyi inofanira kugadziriswa.
Panoda kuitisa itwe dialogue semaonero angu, nekuti matambudziko ese mitsiri yacho ihurukuro.
Nhengo dzeZANU PF dzave nemasvondo maviri dzichivhiringidza misangano yemakomiti anotungamirirwa neMDC. Nyanzvi yemutemo zvakare vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love More Maduku vati ZANU PF iri kukanganisa chose, uye nhengo dzeZANU PF dzinofanira kurega paramende ichiita basa rayo. Rimwe Gweta vakudzaika dzere vaudza Studio 7 kuti nhengo dzeZANU PF dziri kutyora mutemo.
Parliament isusu tinoona kuti pabumbure remutemo parliament inozvimirira yega, yakasiyana neexecutive. Saka kuti maMP ezanu ataure kuti anoda kuti machairman emacommittees anotungamirwa neMDC vatange vasaluta vamunangagwa, aiwa izvobodo, hakuna mutemo wakadaro.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishandanisana neZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa nenhengo dzeparamende dzeZANU PF kushambadza nyaya yeMDC yekuti haibvumi utongi hwavamunangagwa.
ZANU iri kupopulariza nyaya yavachamisa, iri kushambadza nyaya yavachamisa muno muZimbabwe nepasi rose, kuti muZimbabwe parliament committee system haisi kushanda nenyaya yekuti vanhu veZANU vagwadziwa kuti vachamisa nemusangano wavo weMDC aureko kuna vamunangagwa.
Dr. Rwanya vati semaonero avo nyaya iyi yave kuda kuti vamunangagwa navaNelson Chamisa vataurirane pauviri hwavo kuti vagadzirise dambudziko iri. Zvichakadai, komiti inotungamirira paramende yeStanding Rules and Orders Committee iyo yaita musangano wayo nhasi wekugadzirisa nyaya iyi haina chayabuda nacho, sezvo nhengo dzeMDC dzabuda mumusangano uyu dzichiti hadzibvumirani nedanho range rave kuda kutorwa nekomiti iyi. Zvinonzi komiti iyi inotungamirirwa nemutauri wedare reNational Assembly Advocate Jacob Mudenda yange yave kuda kuumba komiti ichaongorora maitiro enhengo dzeMDC muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.